Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 30, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva ine chekuita nekuputitswa kwebhomba kwakaitika muBulawayo svondo rapera, vamiswa pamberi pedare nhasi muBulawayo. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti hurumende iri kuronga zvekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Imwe nhengo yeMDC Alliance inoti upenyu hwevanhu vekumaruwa huchange huchinakidza kana mubatanidzwa wavo ukakunda ZANU-PF, iyo vanoti ndiyo yakaunza urombo muvanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yeMDC Alliance inoti upenyu hwevanhu vekumaruwa huchange huchinakidza kana mubatanidzwa wavo ukakunda ZANU-PF, iyo yavanoti ndiyo yakaunza urombo muvanhu. Gandri Maramba anotipanya iyi.
Vachitaura pamusangano waitirwa papenga udzoke muGuti South, vari kumira MDC Alliance musarudzo yemumiriri weGuti South muparamende vaeri Musendekwa, vati hurumende yava Nelson Chamisa ichapedza urombo huri kuvhiringa upenyu hwevanhu kumaruwa.
Chamisa oye! Hezoko! Ranga vachineteka nezvinhu zvakasiyana siyana nemaBP nemastress. Aiwa, miviri yenyu ngaichigadzikana kwokupedzisira. Chirwarai kwe28 days dzasara. 28 days dzichingonopera, zivai kuti maBP 0, shuga yose 0, stress yose 0, urombo hwese 0. Muzvipatara mishonga yauya, mari muhomwe, mabasa zvese zvuya neleadership yababa Nelson Chamisa.
Vamusendekwa vatiwo penga udzoke inzvimbo yakasarira nepamusana pekuti ZANU-PF kutiradza kuunza budiriro. Vamusendekwa varidza kututumwa pamusangano uyu apo pabuda mashoko ekuti vatsigiri venhengo ichava kukwidza veZANU-PF vapopurai togara ipi, vaifamba mudzimba dzevanhu vachikidzira vanhu kuti vasaende kumusangano weMDC Alliance.
Tiri kuwana mareports kubva kumasupporters edu vemusangano wedu weMDC Alliance. Munomwadi 27 vari kuti nezuro pane vatsigiri veZANU-PF vaitenderera vari under MP wavo candidate wavo Popurato Gareti vachinyora vanhu mazita kuti vangoenda musangano wese weMDC Alliance. Tichava kunyora mazita then tozoshanda nemi kana tichinge mapedza musangano iwoyo.
Asi vamusendekwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasatyidziwe uye kuti vamhangare nyaya yekuongorori vesarudzo veEuropean Union vanga vari pamusangano uyu. Mumwe wevapinda musangano uyu vaChristopher Guva vatiwo vatsigiri veZANU-PF vakati vachanyora mazita emunhu wese achaonekwa pamusangano uyu vozorakasha sezvakamboitika muna 2008.
Vanhu vacho vanotaura kuti kana mukaona MDC ikahwina imi musharobwa chaizvo. Vanhu vari kungamirwa naPopurato Gareti, asi ivo pana Mai Munyikwa, pana Adolf Chapua nevamwe vakawanda vangu vandisingazivi kuzoona, asi vanotaura kuti imi musharobwa chaizvo.
Studio 7 yakundikana kubata vatogara ipi kuti vatipede ivi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuGutu South, ndini Gandri Maramba.
Vakafa nobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende iri kuronga zvekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushaikwa kwemari munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatsigiri vezanupiye pamusangano waitirwa paArcadia Community Hall muno muHarare nhasi vachiwenga vati hurumende ine urongwa hwekudzosa dhora remuZimbabwe senzira yekuedza kupedza dambudziko rekushaikwa kwemari. Vachiwenga vakurudzirwa vezvitoro kuti vabvume kutambira mhando dzemari yakaita seEcoCash pamwe nekuti vashandise makadhi ekumabhanga. Vachiwenga vati kudzoswa kwedhora remuZimbabwe kuchaitwa zvichienderana nekusimuka kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Vakati zvinhu zvese zvinofanira kunge zvanakira veruzhinji muna 2025.
We must all now work so we can bring our own currency which we
tiri kuda kuita kuti upfumi hwenyika husimukire tidzose mari yedu yemuno yatinokwanisa kuzodhinga kuita kuti tisazoite dambudziko rekushaikwa kwemari.
Mumwe mutsigiri wezanupiyefu anga ari pamusangano uyu muzvare Susan Mapisa vati pfungwa dzavachiwenga dzakanaka zvikuru sezvo mari yave kungowanikwa pamukoto.
Ini ndakamirira Arcadia ndinoitambira zvikuru nenzira yakanaka nekuti US dollar riri kutinetsa. Vanhu varikutendera mustreet, mari dziri kubuda mumabanks dzinotengerwa panze. Saka nekuti vati mari yedu ida kudzoka tinozvigamuchira zvikuru. Ndiri kufunga kuti makampanies akavhurwa, mabasa akavepo, vanhu vese vanobva mustreet voenda kumabasa. Therefore hapana need yekurwira that US dollar. US dollar riri kubetsera kutenga zvinhu kubva kwenyika. Vaya varida kurishandisa ndo vanozopera vakunotenga mumastreet.
Izvo zvatsimirwa nomwe mutsigiri wezano PF vaCharles Chaneta.
Ichokwadi uori hausati watombobatwa. Uri ukuru wekuti mabatirwa unoitwa ngaubve palevel grassroots level. Ngozi wakawanda wacho wese muupenyu wedu ati kutarisa tichiona ndezvekuti zvese zviri kuitika ndezvekuti zvinotangira pasi zvichikwira zvokwira zvodzika pasi. Saka tingangoti handizive kuti anokwanisa kuti akwanise kuti abate kuti zvidzoke panormals ndiani.
Asi umwe mutsigiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare Rebecca Masukume vanogara muArcadia ya makare umo maitirwa musangano uyu vati zvataurwa navachiwenga izvi hazvina musoro. Vachiwenga vavimbisa kuti hurumende ichaita kuti vanhu vose vanogara muArcadia vatariswe zvakafanana nevamwe veganda dema vachiti makaradhi mazhinji ari kuonekwa semaalien. Vakati vachaita kuti vapiwe zvitupa zvisina kunzi alien. Vatiwo nharaunda yeArcadia inofanira kusimudzirwa munyaya dzemigwagwa, nzvimbo dzekutandarira pamwe nekuita kuti zvikoro zvepamusoro kana kuti sekondari zviwande munzvimbo iyi sezvo mune zviviri chete. Vachiwenga vati kana veruzhinji vakavhotera zvanopevu musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru zvinhu zvichavanakira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuMauritania kumusangano weAfrican Union. Dingindira remusangano uyu nderekurwisana neuori muAfrica. Vatungamiri venyika vari kupinda musangano uyu kwemazuva maviri kubva mangwana kusvika muvhuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata muongorori wezveuori uye vari mukuru wesangano reInstitute of Chartered Loss Management in Zimbabwe, retired Colonel Joshua Murire, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Corruption achisi chinhu chinooneka muAfrica chete, asi kuti chinooneka takawanda muAfrica nenyaya yeurombo. Kuti Africa ine vanhu vanoshaya vakawanda, uyezve nenyaya yekuti kune vanhu vamwe vanoda kungodya zvavo vega, nekushaya zvenyanzvi dzinokwanisa kurwisa kana kugadzira urongwa hwekuti paoneke nzira dzekurwisana nadzo necorruption.
Kune vanonongedzerawo vachiti kuAfrica uko zvakanyanya. Munotiiwo nemashoko wayo munozvisiyanisa sei?
Apo ndinozvisiyanisa ndakanangana nekuti muAfrica tiri kuti kune vanhu vakawanda vanoshaya, asi corruption yakanyanya haiwanzi kuitwa nevanhu vashaya kwete. Chikonzero chakanyanya maAfrica ndechekuti atina urongwa hwakanyatsotwasuka. Uye zvine vanhu vane rudzidzo rwakakwana rwekurwisana necorruption.
Nyika zhinji dzemuAfrica vari muzvigaro zviri kumusoro-soro huzhinji hwacho huchinongedzerwa-nongedzerwa munyaya dzine chekuita neuori. Zvingagadzirisike sei zvinhu zvakadai?
Chekutanga ndechekuti munhu anofanira kutya kuti anongedzerwe aoneke ari mucorruption. Asi munhu akaziva kuti ndikaita corruption handikwanisi kubatwa, anokwanisa kuzooneka achiita corruption. Ndosaka ndati ini, even kunyika dzakabudirira idzo ana America, variko, the temptation to be corrupt is there, but the fear of being caught is high. Nekuti vane vanhu vane rudzidzo nekubata munhu anenge aonekwa achiita corruption. Whereas muAfrica isu hatina vanhu vane rudzidzo iroro. Inooneka vanhu vakawanda vachibatwa vachinzi nhingi nanhingi abatwa ine corruption, kana ari minista nhingi nanhingi abatwa achiita corruption. Asi kuchizonzi ndiani ane tsvakurudzo rakakwana, ane ruzoro rakakwana? Vanhu ivavo hatina.
Avo vanga vari mukuru wesangano reInstitute of Chartered Loss Management in Zimbabwe, retired Colonel Joshua Murire, vachitaura vari parunare kuHarare. Mutungamiriri webato reAlliance for the People's Agenda vangosana moyo vanoti vacharamba vachiita misangano mudzimba dzevatsigiri vavo kunyangwe hazvo vamwe vachishora kuti kuita uku hakuwinisi sarudzo.
Vamoyo vanoti vacharamba vachiita misangano nevatsigiri vavo kwete marali nekuti zvinopa mikana yakawanda yekunzwisisa magariro evanhu nekunzwa zvichemo zvavo uye nekuzvionera voga zvinetswa zvavo. Vamoyo vanoti kunyangwe vakatsoropodzwa zvichinzi hazvikundisi musarudzo, vacharamba vakanangana nemaitiro aya sezvo chinhu chimwe nechimwe chine mutangiro wacho.
Mhinduro yangu inoti ngationei kuti chii chichaitika musi wa 30 July, nekuti kana vachiti haishande vari kuti ivo haisati yamboshandiswa nasomebody. Tiri kuishandisa isusu maonero edu, vanhu vakunyatsoi appreciate nokuti ndiyo strategy chete yekuti vanhu vagone kubvunza zvavari kuda kubvunza. Parali havagone kukubvunza, ndiyo unongotaura wotaura zvavafunga obva woenda. Isusu sezvamaona tinoita strategy yekuti patinosvika vanhu vanogona kutibvunzawo mibvunzo tichivapindura. Ndiyo chete strategy ine musoro.
Vamoyo vanoti mukufamba kwavari kuita vachisangana nevatsigiri vavo munyika yose vachiita misangano uye kupinda munzvimbo dzavanogara, muri kubuda nyaya imwe chete yekuti vaneta neutongi hweudzvanyiriri kusina mabasa nema mari hurombo huchiwedzera pasina chekubata. Vanoti mukana wavainawo uyu uri kupa kuti vakwanise kuzogadzirisa zvinhu zvose izvi sezvo vanenge vazvionera pa minosefodya.
Paivo chii? Kwete zvaunofunga iwewe chete, wofanira kuteerera kuti vanhu vanoda chii, chii chirovashupa, chii chavari kuda kuti chigadzirwe. Unozviziva seka usingavapi chinhano chekuti vakubvunza? Vabereki vari kuchema nokuti vana vavo vavakafundisa vakapasa vana masetifiketi avari pamudhuri vari kutengesa airtime, hakuna mabasa. Chiri pamusoro-soro papfungwa dzavanhu kuti please chinjai nyika kuite mabasa, kwete kuti muuya muchiuya muchiti pashuga toda kutenga yedu shuga, toda kuti tiwane basa tiwane yedu mari togotenga yedu shuga kana matishets kana chii toda kuzvitengera isusu.
Reverend Walter Nyakunu avo vachamirira apa musarudzo dzevamiri veparamende kumutasa South vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita mabasa avo sezvo vari kusvika kuvanhu vose vachifambira ward neward pasina zvekuunganidza vanhu zvinoitwa nemamwe mapato.
As apa tiri kufamba nekuti each and every ward tinofanira kufamba tichisangana nevanhu ivavo pa ward level, noti kubhasa vanhu kuti vaungane pa constituency one. That program tichaiita, so vanhu vese vamurikuona panapa it's only one ward. Tasimuka tikaenda kuward 22 makuseni, tichibva kuward 22 taenda kuward 26, tichibva kuward 26 taenda kuward 18, iko zvino taapano pa ward 21. Ndopetaungana izvozvi.
Amai Agatha Maereka, mumwe mutsigiri weapa kuward 21 kuPenalonga. Amai Maereka vanoti vanofara kwazvo nemashoko aturwa nemutungamiriri webato ravo sezvo vabata nyaya dzeupfumi kuti mutungamiriri kana vatungamiriri vanosungirwa kusarudzwa kune vane hunyanzvi kwete kusarudzana zvechizivano. Ndakamirira Studio 7 kuOld West Penalonga, ndini Lweda Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9:09 a.m., 0930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzezvizvarwa zvisiri zvemuAmerica zviri kugara munyika iyi varatidzira nhasi muAmerica yose, vachiratidza kusafarira mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuburikidza nematanho avari kutorera zvizvarwa zvisiri zveAmerica. Kuratidzira kwanhasi uko kuri kudaidzwa nerekuti Families Belong Together kuri kuwana rutsigiro kubva kumasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira American Civil Liberties Union nemoveon.org. Tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro neimwe tsvarakadenga iri kuita mabasa anonwisa mvura ekubatsira vamwe vanotambura vari muguta reHarare.
Tarangu ndinonzi Jacqueline Garande, ndiri musikana nemakore 20 nemano. Programu yangu ya dineta gore ne gore ino ndijia kingarande strikti.
Pasipe chirongwa ichi mnenge murgu ite chii?
Chirongwa ichi chaka waya sechuono kuti tine hama zedu anisa mari dinogara mumi guagwa disina peku gara disina kuchengi titika zaka naka. Saka pa chaka waya sechuono ndaka vandati inini andina chandi inacho asi chicha ndinga kwa nise kwa itira. Saka ndaka ungo tangane kuti sezo kuru kutono ora iringu wa ichandu gore ne gore ndofana kwa mikira chii.
Parijino murgu shanda ne vanu vakawanda se uye sheku nzvimbo dzipi nedzipi.
Zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe munomu hatikwanise kushanda kunzvimbo dzakasiyana siyana nekuda kwekuti hazvibvumirwe kushanda usina mvumo kana yatinoti clearance. Saka pari zvino ndiri kungoitira muHarare makore mairi apfuura andinoitira muHarare muHarare Gardens nekuti bazi rekanzuru ndo rinondipa mvumo yekuitira muHarare Gardens uyezve mapurisa edu emuZimbabwe vezrp vanondipa clearance yekuitira muHarare.
Chirongwa ichi chiri kutambirwa sei zuva nezuva uyezve mungati pari zvino mabatsira vanhu vakawanda sei?
Kubvira zuva randakatanga kusvika muzuva riri nhasi ndogona kuti ndakwanisa kunge ndichipa vanhu tii vanopfuura 4086.
Tinoona kuti zvinhu zviri kunetsa munyika, kuti muri kubatsirikana here nevamwe kana kuti muri kuzvifambisa sei kuti muzowana zvibatiso zvekuti mushandise pakubika tii nekutenga chingwa nemukaka nezvimwewo, pakamira sei ipapo?
Kutanga kwandakaita stitika zvese zvinhu hazvinoitika zvinobuda muhomwe yangu. Vabatsiri vanozouyo apo neapo asi zvese ihomwe yangu kubvira kune kuona kuti chingwa chichadyiwa chingani panoda ti akawanda sei makapu kana ti haya matables zvese zvese zvinobuda munhu mangu handina munhu ndibatsira.
Asi chii chakanyatso kukubata iwe semusikana wechidiki? Tinoona uchizikanwa setsvara kadenga munyika uyezve uchiita zvefashion nezvimwewo. Chii chakazokubata kuti ufunge kuti ubatsirewo vamwe?
Marererwo andakaita. Ndinoziva zvazvinoita kushaya. Ndinoziva zvazvinoita kumuka usina tarisiro yekuti mangwana uchadyei. Kumuka usina tarisiro yekuti upenyu mangwana ramangwana rako richajeka here kana kuti ringe risina kujeka. Ndakabva neko kumunga hakunaipwa.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ndingori mwana musikana akakudzwa namai vake. Amai vangu vanga vari shirikadzi. Baba vangu akafa. Mai vangu vari mwana mudiki chaizvo asi havana kumbobvira vatisiya kuti vanowanikwa zvakare. Vakandikudza nenzira yekushanda. Mukadzi anga akashinga wekuti aitokwanisa kana kuenda kumaricho kuti akwanise kubhadhara school fees yangu kana kuona kuti inini wachona ndachengetedzeka here. Saka naizvozvo kana ndichiona vanhu vari mumugwagwa ava ndinoona vari vanhu vakauya mumugwagwa nokuda kwezvikonzero. Sezvandakaita inini dzimweni dzenguva ndotombozvibvunza kuti pamwe kudai mai vangu vakandisiya vakanororwa nemumwe murume ndaigona kutotizawo pamba ndikanogara mumugwagwa. Pamwe angadai ari inini. Asi handizivini ane kuti inyasha. Saka kana tichiona vanhu ava vanogara mumugwagwa ngatisavatarisei pasi nekuti hazviwana wanhu. Munhu wese anogona kungoenda ikoko. Iwewe unogona kunge uri mutano nhasi unogona kurwara. Mwana wako anosara asina muchengeti akaenda pai kunogara muchi mumugwagwa asina kuchengetedza.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa matambudziko anosangana nevakaremara uye zvichemo zvavo zvavari kuronga kusvitsa kuhurumende pamusangano wavari kutarisira kuita nemusi wa 4 Chikunguru unove musi wa 4 July. Muhurukuro yedu Tabata vamogeni shiri vanove sachigaro vedunhu remberengwa musangano National Council of Disabled Persons of Zimbabwe. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vashiri.
Zvakanaka.
Vashiri, tinozwa kuti sangano renyu rine hurongwa hwekuita musangano mukuru musi wa 4 July. Mungatudza kuti musangano wakamira sei?
Musangano uyu musangano unosanganisira vashandi vehurumende kubva kuma departments akasiyana siyana ma ministries ari andamberengwa. Ndivo vanhu vatiri kusangana navo kuti tikurukure nezvehurema hwedu nenzvimbo dzakasiyana siyana dzokuti ivo vanoshanda muhurumende semavoko anonzi nehurumende svitsa izvi vasvisire kwatiri vanomukana wokuziva tinosvitsa panani napanani isingo tichizoona kusangana pakubata pamwe chete nemaorganizations kamadepartments ehurumende.
Asi pari zvino muri kubatwa sei nehurumende sevakaremara?
Hurumende pane apo neapo painobatawo asi zvisati zvichiti kugutsa isu. Zvikuru sei kana tiri kuenda kuministry of social services. Social services haisati ichispecializa mumadisabled chete. Inongomiri yakanangana navanhu vanonzi vari vulnerable. Kureva kuti inosanganisira varwere, vakaremara, maold age, maorphan, zvinhu zvakanguva kamwe vakangosiyana siyana kana kuti vanotambura. Saka isu kana tichisanganisiwa nevanhu vakadaro panotiremera nekuti isu tinenge tichingobva neurema hwedu patenge tabva naho hahuchinji. Ava vamwe vanenge vachimboti vanenge vane health yavo kana kuti vozosvika sevane maold age vosvika pachinguri chokuti vakura ndopo vopinda zvematiri. Mabatirwo atinenge tisingaita hatifadzi. Plus isu hatina mukana wekutaura zvatinoda kuhurumende directly.
Saka musangano wa muri kuda kuita musowa 4 uyu munofunga uri musangano ero ungazochinja raramo dzenyu.
Tinotarisira kudaro kuti ivo kana vakange vavuya vakanzwisisa zvinangwa zvehurumende nebumbiro romutemo rehurumende nebumbiro reduwo nekuti pane act inenge ichidudzira kuti vakaremara vanofanirwa kubatwa sei plus vakaremara vanofanirwa kupinda mastructures ehurumende akasiyana siyana panoitwa zvingava kuchikoro kana kune SDA SDC puwane imwe nhemba yakamirira vakaremara kana pangava pakanzuro movavo nenhemba yakamirira vakaremara kana mbiri vanogona kuti budiriro isangova one sided asi ive inosanganisira vakaremara padevelopment.
Tinoona kuti vamwe vevakaremara vari kuda kukwikwidza musarudzo dziri kuuya idzi. Muri kuona mapato ari kukubatai zvakakodzera here?
Aha, mapato kashoma anosiyana. Plus kazhinji zhinji havazoiti follow up kuona kuti apa pamire sei apa pamire sei. Hatisati chigutsikana nemabatirwo kunga kumapato kana kuti muhurumende. Nekuti tinoona sekuti isu tinobatwa kana kudzvanyirirwa kuti tizvimiririremo mumapato imomo.
Ko tichitarisawo ZEC.
ZEC ndiyo imwe isati hatina zvainogona kutiitira nekuti zvikurukuru tingange tichiita kuvanhu vari sight impaired. Vani vavo havagoni kuzvinyorera kana kuzviverengera zvinenge zvakanyogwa pamapepa pakuvhota asi vanotonzi vainge navamwe vanhu vandovanyorera. So hazvizoiti free kwavari nekuti ingatoko kutitarisirwa kuti iye aite zvekutanga abudza mutinjere pakati iye asingaoni. Taifunga kuti isusu ndo patinoda kutiri tichitaura navo kuti aiwa dai vachinja vakaona kuti ari sight impaired anopiwa nzira yake yekuvhota yakakwanirana yari free kwekuti aite akasununguka.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashiri nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ai, ndokutendai vateereri.
Manga makateerera kuna vaMorgan Shiri vanove sachigaro wesangano National Council of Disabled Persons of Zimbabwe mudunhu remberengwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Vanhu vaviri vari kupomerwa mhosva ine chekuita nekuputiswa kwebhomba kwakaitika muBulawayo svondo rapera vamiswa pamberi pedare nhasi muBulawayo. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Mutongi wedare ramagistrate amai Gladmore Mushowe vadzinga vanhu vose vanzi havana chekuita nenyaya iyi apo vaviri ava vamiswa pamberi pedare kuWest Common Magistrates Court muBulawayo nhasi masikati. Mutongi wedare abvumirana nemuchuchisi kuti nekuda kwekukura kwemhosva iri kupomerwa vaviri ava hazvaigona kuti inzwikwe nevanhu vose. Vaviri ava vaDouglas Msekiwa navaJohn Zulu vari kupomerwa mhosva yekuita utororo nekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuputika kwakaita munhandare yeWhite City Stadium muBulawayo svondo rapera. Vaviri ava havana kupikisa kuti nyaya yavo inzwikwe pasina veruzhinji vanoinzwa. Vatori venhau vamirira kubva mangwanani kusvika nguva dzekuma 4 manheru vachida kunzwa nyaya iyi asi nyaya iyi yange ichiitwa zvechihwande muhwande. Studio 7 haina kuzokwanisa kunzwa kuti vaviri ava avo vange vasina magweta vachamiswa rini zvekare pamberi pedare. Asi magwaro ari mumaoko estudio 7 anoratidza kuti mukuru wemapurisa muBulawayo akumbira dare kuti vaviri ava vachengetedzwe nemapurisa kubva nhasi kusvika musi wachikunguru 2. Hazvinawo kujeka kuti vaviri ava vakaiswa rini mumaoko emapurisa sezvo mashoko atiinawo achiti vaviri ava vakange vasungwa nemauto zvichitevera kuputika kwebhambu rakasiya padiki kukuvadza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vakakuvara pachiitiko ichi vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, mudzimai wemutevedzeri wemumwe mutungamiri wenyika amai Mary Chiwenga, sachigaro weZANU PF amai Opamuchinguri Kashiri nevamwe vanhu vanodarika 40. Vanhu vaviri vanoshandira mumahofisi emutungamiri wenyika vakafa muchiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumitambo yeWorld Cup, France yakunda Argentina 4-3. Uruguay ichatamba ne Portugal na 8 PM. Tabatashika kumagumu echirongwa chedu cha nasi. Anokuone kaine mufaro, ndini Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC.